gwaro iri rakabuda musure mekunge Federation of International Human Rights nerimwe boka rinonzi Observatory for the Protection of Human Rights Defenders vabatana kuti vatumire nyanzvi muZimbabwe dzinozoongorora nekutarisa zvakadzama kuti mbunyikidzo yevanhu katikati kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe dzakamira sei. Iri boka raisanganisira Justice Masuku vanobva kuSwaziland nerimwe gweta rine mukurumbira rinobva kuZambia pamwe chete navaArnold Sunga vanove ndiwo chizvarwa chemuno muZimbabwe vakauya vakaburitsa gwaro ratingati rakanyatsotaridza chaizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzero.
Muri kuti imi zvino hazvina kumira zvakanaka kuvanhu vanorwira kodzero dzevanhu nezvizvarwa zveZimbabwe hazvo nyika yatarisana nereferendum nesarudzo. Pangaitwe sei kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika?
Chikuru chatinoda kuita ndechekukurudzira iyo hurumende ine mapurisa, ine masoja, ine vaya vanonzi vanochengetedza runyararo, vanochengetedza mhuri yeZimbabwe, kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo vasina kwavakarerekera. Kechipiri tichazokumbira zvekuti dai kwaikwanisika kuuya vanhu vanoongorora zviri kutoitika munyika vatingati isusu international observers kana kuti maregional observers pachirungu, zvekuti patinozoenda kusarudzo ingave yekutsvaga bumbiro remutemo kana kuti ingave yemageneral elections, tinenge tichiziva kuti pane vanhu vari kuzama kutsana vanonyatsotaura chaizvo chaizvo zviri kuitika nenyaya yekodzero dzevanhu tisati taenda kumaelections. Saka zvakakosha izvo kuti tive nemainternational observers. Iko zvino hatidi kuzoti nguva yapera toti vanhu ngavaenga vachiuya, ngavauye iko zvino, nokuti mukatarisa vanhu vazhinji vane kodzero dzavo dziri kutsorwa misi nenguva, zvikuru takatarisana nereferendum iyo neyemaelections.